chekwata ichi chine gumbo rimwe chete mafinari emakundano aya mushure mekurova Lesotho 3-1 munational sports stadium asi vatambi vemaorias vanoziva kuti kukundwa 2-0 mumaseru nesvondo kunotisa rwendo rwavo kumagumo makwikwi aya zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kana kurohwa zvayo 1-0 kana 2-1 kuti ikwanise kuenda kumafinari emakwikwi aya kucameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018 pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviri izvi kubva muna 1980 zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete mimwe mitambo mina ichiita mangange nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vaprosper chimusoro vanoti havatikona Lesotho ichikwanisa kurova maorias iko zvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe
tikuona takahwina nezvapana pekuti Lesotho indau yezimbabwe bcause Lesotho haina background yekuhwina but isusu mutambo wedu tine background yekuti zimbabwe yakamboenda kuchani yakamboenda kupi but tikuona takahwina ende muhuoni
nhengo yerimwe sangano revatsigiri vemaorias reorias fan club vamakabvima kamure vanoti Lesotho itazvimbikitwa zvokuti zimbabwe ichakunda 3-1 sezvayakamboita mumutambo wekutanga
zimbabwe vakomana vachaita puresha vachatamba vanoona 3-1 zvive zvakanaka kuti tikaona 3-1 asingachiwechi gemu ratakadi tsangurudzwa asi tinotarisa kuti mainzi zimbabwe inowina
asi murairidzi wemaureas joy antipas anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muafrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho iyi pasi mumutambo uyu
football is no man of any more in football so I don't know why the press keeps talking about man of but if you saw the team has improved dramatically and like all man of supposed to be man of are improving game by game
Antipas atakura chikwata chake chakasimbisisa chinosanganisira Prince Dube uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuhighlanders Joel Ngozo naPhineas Bamusi avo vari kupisa kucapes United Evans Katema weDynamos Wellington Takaendesa weBlack Rhinos Edward Mazongwe weFC Platinum pamwe naIan Nekati uyo ari kubvara zvibodzwa kuZTC Kariba zvichakadaro makundano ecastle lager premier soccer league ari kuenderera mberi kunyange hazvo chikwata chenyika chichange chiri munhandare asi mitambo yezvikwata zvekutungamira makwikwi aya Capes United neFC Platinum yambomiswa kusvika nechitatu apo maorias anenge adzoka asi hondo yezvikwata zviri kurwira kuramba zviri mupremier soccer league iri kuenderera mberi chikwata chiri pasi pasi mugungano iri yadha iri pamusha nemanika diamonds mugweru muchange musingadaidzwe anonzwa apo zvikwata zvemuguta iri tel 1 nechapungu zviri kusangana muascot stadium mangwana asi mutambo mukuru mupremier soccer league ndeuyo uri kukoliari apo chipangano chehwange chiri kusangana nemasunshine city boys eHarare City murairidzi wehange nechendue ari kuramba kuti chikwata chake chichange chiri mudivision 1 mwaka unouya achiti iye varipo svondo rino kunyaradza avo vari kuparidzira mashoko akadai
tikangohwina 2-3 games chete tinenge tatovesepo zvokutoti vanhu vavae vachinyararawo kutaura nezvekutoita negeti zvichiripo
mimwe mitambo iriko muPSL yakamira seizvi mugovera Herentals vs Black Rhinos mushowani vs Triangle vePremier Soccer League vatorawo zuva ranhasi kuita mubatanidzwa wezvikwata wemakota finali echibuku Super Cup uyo wabuda seizvi. FC Platinum vs Highlanders, Black Rhinos vs Ngezi Platinum Stars, Harare City vs Triangle, ZPC Kariba vs Manika Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.